ministry of finance ne weku office ye kwa district administrator le ku chirikuto taiva ne weku ema ne mapolice Zimbabwe Republic police vakaenda ku plaza inonzi Skia Farm ku Norton vakadedzera musangano kune vagari vemukomboni paplot number 46 Skia Farm sera vakazoudza vagari vemukomboni kuti vaiva nemazuva matatu ekuti vatane nezvinhu zvavo vabve mukomboni imomo.
Ko ivo vaida kudzingwa vaitiwo kudii sezvikonzero zvekuti vasadzingwe?
Vagari vemukomboni umu vakabvunzawo vachikumbirawo oda yedare yaitaura kuti ivo vaifanira kubuda mukomboni. Vagari vemukomboni umu vakauyawo kwati vakatsanangurawo vachiti ivo vaiva vashandi yemurungu aiti Martin Skia akanga ari yemurungu yepurazi yekundotoni ati Skia wacho akazobhomba purazi pakaitwa land reform program. Ivo vaitsanangurawo vachiti vakanga vava nemakore anodarika 22 Skia abvapa atama mukomboni papurazi papo yatigarapo. Saka ivo chitemo chavo chaiva chekuti mazuva matatu atapiwa ekuti vabve papurasi vakanga vaomeserwawo nokuti vakanga vasina kukuenda uyezve sezvatinoziva muno muzimbabwe kuri kunaya.
Dare iro rakazoti kudii?
Dare rakatonga neshure takaenda yaikatongwa najaji anonzi Justice Manyangadzi. Mutongi wedare akataura kuti iye vanhu vaifanira kupiwa mukana kana kupiwa inonzi eviction order kuti vazobva. Dare rakataura iro kuti hazvaigona kuti munhu angonzi ibva panzvimbo pasina kupiwa yatinoti order muchirungu nedare yaitendera iyo kuti paitwe eviction.
Tichitarisa pamutemo, chii chinofanira kunge chaitwa kuti vanhu vadzingwe?
Chinofanira kuitika ndechekuti munhu anenge achida kudzinga munhu panzvimbo anofanira kuenda iye kudare onoisa masamanishi ake eeviction. Koti yoongororawo ichinzwawo kuti iye wacho ari kuda kudzingwa haana here zvikonzero zvake zvaanoda kupawo kuti asadzinge.